Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichitsi hei no misoro ye na udzedu zanasi muvuro kubvumbi 24-2017. Mutungamiri we MDCT Iva Morgan Changirai vanotaura pamusoro pezvibvumirano zvavakanyorerana pasi na amai Joyce Mujuru na va Walshman Ncube. Michina yekunyoresa kuvota yechizvino zvino yebiometric voter registration kits yoedzwa mashandiro ayo vana vechikoro vekumabvuku vachivota vachishandisa michina iyi. Dunhu reManicaland rinobatana nemamwe matunhu ezano PF mukuti murongi wemisangano vasevhia kasukuwere vadzingwe pamabasa avo emubato nemuhurumende. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zvinoreva kubatana kwakaita vatsvangirai amai Mujuru na vaNcube svondo rapera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.